Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chishanu gumiguru 28-2016. Vamwe vadzidzi vezinasu vorambidzwa kuenda kunotambira zvitambi zvavo zvekudzidza kuGreat Zimbabwe vachityirwa kuti vaizoratidzira pamberi pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zimbabwe Peace Project inoti iri kunetsekana zvikuru nemirishonga iri kuitika kumagungano ekomiti yeparamende inoona nezvemitemo iri kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Nyanzvi dzozeya nyaya yehuori hunonzi watekeshera munyika. Makwikwi ekasolaga Premier Soccer League atsvuka ropa apo ari kupinda musvondo remakumi maviri nemasere zvikwata zveHighlanders neFC Platinum zvichida kukoromora Caps iri kutungamira pari zvino. Muchirongwa chedu chemimhanzi tine muimbi Praise Zenenga vanogara muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika kumisangano iri kuitwa nekomiti yedare reparamende inoona nezvemitemo pakuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook nekudzvanya pakanzi like pa Facebook page yedu ye VOA Shona.